Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 12/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Indre mimwe misore na udhedu zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyu anga aenda kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afomera kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yerudhaka stadium kumarondera. Umwe manga amuchifanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veCCC zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Tavaza tiro mkana ni mapurisa kuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Vachamisa vati hapana chabuda kumatare kwavanga vaenda.
Taenda ku court nezuro maloya akaenda ku court. Ma judge aifana ngari ko court akashaikwa usiku wese. Maloya akapedza usiku akangomirira pa dora judge. Kusikira nhasi mangwana. Vazoenda zvekuno kumachipeti. Ndokwa tati judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano uri murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatidi kurwisana nevanhu. Saka varamba kwataenda kukoti vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikati aiwa zvakanaka, chindipai mukana ndinoudza vanhu kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa. Vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinyawo uye ramangwana tisi hurumende. Mapurisa hachinjwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa matipo ipat.
Mutevedzeri wemutauri weCCC vaostalo siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kudhuliba dzimu stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi. Vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutaura kuita zvese zvavanoita kuti isusu tisaungana. Asi yelo iri mumwe mevanhu. Asi yelo iri kutenderera kumamisha kwatati tiri kumuzara vanhu izere zere. Vanhu vari kutaura togona kupfeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fee. Asi mwoyo medu ndeye yelo. Imwe yaimbova red yakachinja musi watakaanaunsa on Wednesday ikaita yelo.
Mumwe mutsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu amai Jane Chikandwa vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi hapana chazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvichadzisi munhu kuenda muballot box kuti anovhotera candidate yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C, tisine chimuti takahwina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa kozofu Lawrence Katsiru amateveka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi Garwe chairman. Saka hapana avari kuona kuti ground havana ende chisine vagari vemuno ground havana ende havahwini.
Tamboedza kubata mutauro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 19 iriko zvechokwadi bato rezano PF rinofanirwa kurambidzwa kuita musangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemaby elections dzokutsvaga miriri wemarondera Central Mparamende ndiva Caston Mateo veTriple C vai Ignatius Matereke vari kumirira zano PF pamwe navawitnessi nevavazi avo vari kumirira MGC Alliance. Ndakamirira studio 7 kumarondera ndini Frank Chikore.
Sachigaro webato riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti Triple C.
Tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutenda
amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C.
Endai munobayiwa isakutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kudya.
Vato hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzano PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWestern Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMGC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato rezano PF. Vaive nhengo yeMGC Alliance vaSpraga Chwaya vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMGC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection vanoti vadzokera kubato rezano PF. Vashuwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezano PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine kumbiriro remutemo mune inonzi Bill of Rights mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association iri kufamba munzira mushungurudzwa nevanhu vakawanda vatengesa ikodzero dzangu gentlemen.
Nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwacho chigumo vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Kusangano wanasu wapindwa nevanu wanoshika zuru zishanu wa baku njimbo zose mudunu. Ndaka mira Studio 7 mukaroi njini nunurai jena.
Zichakadaro, Zanu PF ilikuita mwa msangano kwa Mutare Mangwana uyo uchatungamirwa nemutewezeri wemutungamiri webato iri. Vari mutewezeri wemutungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga. Ukuo mutungamiri werimwe bato re MGCT wa Douglas Ngonzora. Vari kutarisiko ukuita msangano ni watigiri wawo. Muzimbabwe Grounds mumushawe Highfields muharare. Kutitinzwe nezve musangano wa Mwanzora, tabata mutawariri wa Mwanzora, Valoid Damba, kutitinzwe zvizhinji.
Panya yangu ikiti misangano ni marari zedu, takamboramirwa marari mairi eku airport nemapurisa tisingazivi kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parari yemangwana takatendwa kuti tenderere mberi nerari iyoyo. Tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa Grounds sezvavanowanzo kuita kutumira mapurisa vachidispesa vanhu. Patani sanda shika ipapo, sanda shika ipapa, siluna ila kuti, jino kuliza mangwana. Pati, ntuna mutawala kutakari mburabi kwa malali mairi. Pati na zuko nzero. Zwakabuti na nasa sada ila rali hiti kui poeta.
Muruku ona ose, jiruku iti kwa huku nema unwe mapato, haruku chemba kuta haruku kanganiswa.
Zine urumbu mkuma, ase zuko nzero shawane nisika shizi, shawane kwa hira mbirwa. Se matawala nzuku ita ina atitawa yenda kamirira mungu mapato. Zwa na kamirira bato redu, nebana we Zimbabwe. Saka kutindizo zwa zvikonzero zvanenge vachirambidzwa iwo handiziwi asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handiziwo zvangu saka handingadi kuti ndiende munhaurirano kana ndipinde mukutaura zvekukomenta kunge ndinonzi hasi spokesperson yemapato yese ndine basa rimwe chete randinokomenda ndiri takambira vamwanzora
zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana wo
tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti wanzwe meseji nekuti isa hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanisi nyaya iripo ndeyekupa meseji rusununguko message economic emancipation, message ye unity, message ye peace kune vana veZimbabwe. Saka tiri kukudzira kuti vana veZimbabwe wauye wanzwe message neudzamu rwaMwanzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navamwanzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko havasi kubuda muhwando hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools mumaprivate residence. Dema structures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeye kuti ngatitarise kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMGCT vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto yemuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa 3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa neCovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 521 wakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine makumi matanhatu nevapfumbamwe. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219, makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inoti sangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSiria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyukiriya ranga rakambononotwa zvakanyanya remuFinland reOkiluto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika, izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvino toenda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Mavelas aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections
nemusi wa9 kurume 2022. Ini Linda Tsungirai Masarira, semutungamiri webato reLabor Economists and African Democrats, ndakanyorera mutungamiri wenyika ino newezanu PF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nema president zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Hlabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba United Democratic Alliance, Mai Elizabeth Valerio veUZA neve Zimbabwe Labour Party, Langton Machoko Tsamba, tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipate mumabai elections musi wa26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kupurikidza nekuona kuti violence, kurwa, kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana asi tichiramba tiri mhuri, chiri kutitadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pasi semavatungamiriri vemapato iwayo tichionesana kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu tiri nyika imwe chete kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana kuti tinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yanguva yekukampeina kuenda kumaelections nezvematongerwo enyika vana vanotanga kurwa pachavo vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo vachikuvadzana vachidzingana mudzimba dzekugara
shuwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi
zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero tiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndidome mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi peace pledge vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanhu vatevedzera kuti ngatigone kupinda maelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo tisingatukane tisingapopotedzane tisingarovane saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita papeace pledge chekuti tigone kunoita sarudzo isina popoto isina kurwa isina kuurayana
bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi
mubumbiro redu remutemo section 48 munotaura nezve right to life kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muzimbabwe kuti chive neupenyu upenyu hwacho husaputswe kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo saka chitori chikumbiro chedu selabor economists and african democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muzimbabwe Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda zvinozosingiswa zvakare muSection 67 yeConstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu mukasatitevera tokurovai veTPC vachiti asingatevere TPC mutengesi kana kuti ndewezano zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu. Tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Makatarisa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza zvinoita sokuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame veruzhinji isingararame vemabhizimusi mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi ndofunga panguva inoiyi kubva pa 11,000 Zimbabwean dollars kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa 293,000 Zimbabwean dollars saka ukatarisa kuti kana zvino zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nemabhizimusi nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzuro akasiyana siyana
asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutashu
tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa maboda kuvhurwa kwakaitwa maboda tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi iyo yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Izvo zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi nokuti vanenge vachingozomanikidzirwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa sekuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa mabhodha.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta edizeri nepeturu akakwirawo pasi rose. Uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzovana naAmerica. Mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana. Zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kuna China zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira. Uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vamutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yezim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari. Ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno. Imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maUS dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa. Ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora emuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maUS. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu unenge hunoti remekedzekei.
Tinotenda vamutashu. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemaby election dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitumira mibvunzo yenyu muchishandisa mashoko shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Mukwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muburo kusvika chishanu pamasaitai anoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira sambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuzika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 12 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
emadala ikola pesitele ukubona ngo 4 PM kubana irally etafana ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungayo ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Amapolisa avimbe umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukankasela uketho eMarondera namuhla.
Njengebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu-PF unkosikazi oPhamuchinguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukankasela uketho eMarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akulamuntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwe lamapolisa lanxanje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba lemihlangano. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziva yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bait Bridge kusasa.
Saplaya emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhiphe ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto wrong sahamba emadale nginxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale ikola pesitele ukubona ngo 4 PM kubana irally etafana ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungayo ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
emthetho andaba sikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthetho andaba elizwe ukuze sitshengisele ubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele yikho sivume ukubana siye emthetho andaba njengabantu abahloniphayo imthetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadala kodwa sikhangele ukuthi amadala engabi part and parcel of abantu esilwisana labo abezanupiefu ngenxa yokuthi thina le zanupiefu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe
kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa
siyaphambili ngemhlangano kusasa sabe sebedbridge isuke ebedbridge secholotsho cholotsho binga asisoze samiswa izanupiefu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupiefu iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election so asicabanga ukuthi izanupiefu nxa afuna ukubana thina siyekhampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba la makhampeni amakhampeni yiyo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuzulu so asoze samiswa izanupiefu ngenxa yokuthi izanupiefu ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla yikho asoze samiswa izanu siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele nxa yokuthi bazabulala babulale nxa yokuthi bazabopha babophe ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayizanupiefu
umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kusenjalo umgcini sihlalo wezanupiefu unkosikazi Opha Motsinguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho ekaroyi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapolisa uMotsinguri utshele abalandeli bezanupiefu ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni sibuze ilunga lezanupief umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapolisa
into one kumele ngitshele yona amapolisa kasiyo zanupief amapolisa lugatsha lukahulumente and leyo nto abayizelwe yinto embi eluhlaza mina njengomunye wabalandeli bebandla lezanupief ngiyakukhondema ngokwantona babaliselani sokwenza ngathi awumbesebenzi inyamazane isize esabayo asinesabi thina abakajamisa sibabelele bekuthi kungabuya ukhetho sibandle sibatshenze kuthi hhayi ngedemokhrasi sikhona so amapolisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi kona kungcoliswe ibizwe likamongameli wethu ubaba umnangagwa kungcoliswe futhi lebizwe lezanupief it is not zanupief into ekona yira leyana ingenzakali yibo abazenzele kokubana ngokubona kwabo but mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo why do you stop abantu ukuthi bekhankasa ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election elako konke okutshengisela kuyona uhamba kuhle njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukukhulumela khona wazi wathi kona la kuma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited so labo futhi abebandla likaJamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzela yona babe le mvumo ukuthi benze lawo marathons if they do that and amapolisa abelokhu esala futhi amapolisa lawa they are counter revolutionary they are counter spirit sikababa upresident wethu uNangagwa esho ukuthi khona kube nokuthula njalo ama-election abe free and fair
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa uthini ngalokho
Well, konoko kusuka kuhlupe kakhulu ngoba singebandla elibushayo siyala udlakela. Kodwa siyalubona udlakela lwenzakala. Siyezwa ukuthi abanye kuthiwa hayi ngabethu abezamqhiye uphume futhi kwezindawo zona hayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze konoko. Kodwa futhi ukubona hayi kwafika isikhathi ngabanye bethu babe ngosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izithwayiso ezivela kubaphathi bethu ngisho phela umongameli nabasekeli bakhe behamba bekhuma ngokuthi bona ukuthula bakithi kodwa uthole kulomunye umuntu yena uzenzela okwakhe phela kuyatholakala khona kwana even emulini.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PAF. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo. Abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5400 12.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika Walbert Ncube.
Isivandelesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla kagesi kulindawo ngenxa yesikwelete. Sithe sesilifusi kungasasetshenzwa impompi zamanzi aqala ukubola kukanti ezinye zabulawa izifuyo ebese zithatha le ndawo njengamadlelo. Kodwa lonaka izakhamizi eguyu zikhomba ngophakathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqakatheke kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxa ilanga nje, lanxa kunjani, lanxa kuqanda. Sibona kuqakatheke kakhulu sithi sithelezele kulo khayeni phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqakatheke ukuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagesi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishethile singakwazi kwakade sigaba sishethile kukanke kwilezulu mpombi zihamba kahle siyadora sibili ukudla sizo zisapraya abanye babuye basithenga khona.
Ukunqineka kukamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu. Iqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala. Yikho lakathesi besicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because ngakathesi silima i-32 hectares kade singasukubala ama-84 hectares which means siza kuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifundo lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this, everything is extremely dry.
Siyabonga Albert, siye uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Belami uzithandekile Mhlanga, namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana, lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Mama echungweza ngale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingamo waphuma ukuthiwa ngumjathibizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyikhazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abacina sebephathelane lo dlakela lonilolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolo bezekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto ezithatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Ngibona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission, lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kulindawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa iindleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo ukumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Siyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018. Bese lo budlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho, ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini. Bese sithi singabhaki iwadi akuzophendula iincwadi zethu. Sifunelele nje ngoba amapholisa nasikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki nxa kunokuthi bayakuchele ilundwa bengakhangeli amanye amacele lapho kukulezizalwane zelizwe.
Leo bekuyingxoxolo nkosazana Justina Mukoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba, sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota?
Abantu bemandebeleland balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni. Kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota, uregist ukuvota, kulalaba aba-actively involved in this discouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both the PFCCC and to a some extent even ZAPO and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time, lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabodeputy. At the end of the day makuthe kwavotwa nothing happens, kuthi umgwaqo wetsholotsho yesabe kusuyisichibi nje weplam to limele. Akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bagijima abantu beMRP bebanga imisindo besithi kamaze why ukhasha abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili njengoba nitheka ukabili, yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa akangiyeregist ukuvota, ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la. I-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota, amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota kunginikezi mala, akunginikeza isinkwa, akunginikezi noma izuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabili njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota, asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni seMandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU PF.
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi, azisakhoni ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze ezininga okufuze zitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekana ne-CCC. Abantu beMathebeleland baya bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi. I-example enkulu ngenkosana Moyo, olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angini. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial badla iNdebelele ngonkosana shonela kula Nkosana emashonaleni. So bayali ukumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake iNdebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo leZAP, bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into le yehlula uJoshua Nkomo le, so linazitshela ukuthi selingavotela emarondera leni evumba amarambi afungwa. So babhizi nje bazidlela impilo zabo, abanye benza le active resistance, we are not going to participate. That's what happens in Matibeleland. So ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokunokhuphe osengophokelwe we-CCC. Ezongeza uChamisa engasukuma wathi support ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthi yebona ukuthi sokungena ukhuphe wase wa-rebel against ukhuphe. Babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa wena oyale hhayi bade wathi sithengise amatamatisi. So into engabakhuthaza yi-overhaul, ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland
baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu lesitshintshile otherwise without that village abantu bemathebeleni basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bebayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukutshintsha eZimbabwe but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe kuwo wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe ma isenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba abantu bephakathi kwenkinga ama-Republicans bebajikele ezinsini ezinzima
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselo sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo nama album angu-2
ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba uthando ndodana yami kanye lale ethi litholakala njani idlalate mpandla
abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangazithola kule number 0835946046 angiphinde 0835946046 nabo-emaili abagcini@gmail.com nabo-Facebook page abagcini bemfihlakalo band
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho onothando nenduduzo nemvuselelo sibonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe le abagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo ma
usomini umfana omncane odlula behlele yimi indlela ayibuza usomini isagila mfana wami ngisinge siwe phansi phansela kithi lasenka ngezwa umkhulu wami ngithi zozwakala mfana wami sesizwakala kulele kamthaniya iphimbe elihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamke mfana wami kwaxuphuzela izisa amadoda lingabe sewesewizile nina usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume lisho kanjani omngane wami ngivuquza njalo ngifuqusisa phezulu kulezo zinje eziphezulu phezu kwezinye uze
Thank you.
seka Tenga ninge ya seka
Mau suga matota Batula gega mnandi lapu Aba tinebe mfisa galo Besi valela uhlelo lwethu Sizigqibe ngebezihamba phambili Amapolisa erayothi avimbe umkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo we-ZANU-PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele mthwakazi asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa yimi untungameli Nkomo.